Amai Florence Chinahiri vane mwana ane autism. Amai Chinahiri vanoti vanhu vazhinji havanzwisisi nekutambira dambudziko reautism, izvo zvinoita kuti kunyange hama dzepedyo dzifunge kuti zvine chekuita nechivanhu.
Zvinonetsa kuti vanhu havanyatsonzwisisi kuti condition iyi yakakonzerwa nechii. Enga uchifunga kuti chakakonzerwa nekuroiwa kana kuti zvimwe zvinhu zvakaitika mupenyu, asinganyatsonzwisisi kuti it's something chinogona kubatsirwa needucation netherapy, hachisi urwere chivanhu.
Vanoti zvakaoma zvikuru kurera mwana neautism sezvo zvaanoda muupenyu zvichida mari zhinji.
Kune zvinhu zvakawanda zvinenge zvakaomera. Mari yacho kutenga zvinhu zvakaita semapampers kana kubhadhara kubatsira kuchengetsa mwana, hamugoni kumusiya ari ega. Mabehaviors anoita, maitiro anoita dzimwe nguva hazvimiriri zvakanaka nevanhu vari around situations kasiyana.
Nekuda kwekuti munyika hapana zvikoro zvinotora vana vane autism, amai Chinahiri nemurume wavo Gordon vakatanga chikoro chinobatsira vana vane autism chinonzi Pathway Autism Trust. Amai Chinahiri vanoti vakachitanga nekuda kwokushaya kwokuisa mwana wavo uyo airambwa kuzvikoro zvakasiyana-siyana mushure menguva pfupi.
Tanga tichishaya pekumuendesa kuchikoro and anga achigara kumba. Taimboedza kuti apinde mucrash kana kuti zvimwe zvikoro achidzingwa kana kuti kusaaccepta muchikoro. And then semunhu akagara pasi kumba asingaende kuchikoro. Taona kuti it's necessary kuti titange something kuti abatsirwe.
VaGordon Chinahiri vakatsigirawo kuti vanhu vazhinji munyika havanzwisisi kuti autism chii.
Havatomboiziva autism kuti autism chii. Ini ndakaenda out, ndakaenda nemwana kumagrosa, ndakaenda naye kune vamwe vanhu and mwana iye akatanga kuita zvaanoita nebehavior yaanoita. So zvinenge zvakozwa maybe nemafrustrations ake. Senge arida kutamba nehosho muchurch, akatiza kuiona hosho iyoyo anogona kutanga kurova vanhu o kana kuswinya vanhu. Vamwana vanofunga kuti mwana uyo anopenga. Kana tiri mupublic vanogona ngoti mwana iyeye anofanira kuendeswa kunonamatirwa.
VaChinahiri vanoti zvinoda mari zhinji kuchengeta mwana neautism, izvo zvinotambudza vabereki vazhinji.
Isizvo mwana wedu paaikura tanga tine maexpenses emapampers, for example aagara ari mumapampers because angasiri toilet trained. Zvechikoro maspecial needs schools acho anodhura, ari kumaspecial needs classes anodhura zvokuti because normally ideally mwana iyeye anofanira kupinda mu-one on one program neteacher, one teacher one child. Saka program yakadaro inenge ichidhura zvokuti sometimes mwana iyeye anenge achida anoramba chikafu chinowanika mumba. Saka maparents vanenge vakutenga chikafu that zvasingawanza kutenga mumba mavo, but because of mwana iyeye vanenge vakutenga chimwewo chikafu.
Imwe nyanzvi mukudzidzisa vana kutaura pamwe nekuvaka manzwi, amai Helen Mutambara vanova mukuru weAutism Organization of Zimbabwe vaudze Studio 7 kuti autism utera hunokanganisa mwana zvinoita kuti asagone kuita zvinotarisirwa kuti aite nekukura.
Utera hunokanganisa mwana, maitiro ake, maitiro atiri kutaurai, tsika dzinofanirwa kunge dzichiitwa nemwana wedu zviri zvamunoti normal, zvakanzi ndo zvinofanirwa kuita zvekuti mwana achagona kutaura achinge aine makore mairi. achagona kuita zvakati, achagona kuenda kutoilet kana anguva pamba gore vamwe vanoitisa vana vavo kuendesa kutoilet aine gore. Asi mwana ane autism munoona kuti zvinhu zvese izvi haana haatarisi mune zvatinofungira isusu kuti mwana anofanirwa kunge ari kuita zvakati.
Amai mutambara vanotiwo hurumende hainyanyotaura nezveutera hweautism sezvinoitwa zvimwe zvirwere munyika.
Hisi kunyanya, handidi kunyepa, kana takuchienzanisa neutera hwezvimwe zvese izvi. Isusu tinonge tinoonekwa musi wa2 chete hurumende yopindura. Handisi kuda kuti hurumende, because tine Ministry of Health Rehabilitation Department ndoyati isoto ne MOU Memorandum of Understanding. Patinozotoona kuti zvishoma hazvinyanyiswi ukachiita sakumwe kwese kune madepartments epidemiology emadiseases anomhanyiswa, but iri redu iri unotoriona kutoti department rerehab muministry of health harisi kunyanya, harisi kunyanya. Zvingadai zvekuti month of April yese tingadai tiri kuimba rweyo narwo kuti vanhu vanzwisise.
MuHarare mune nzvimbo 3 chete dzinobatsira vana vane autism. Kunyange zvazvo bazi rezvedzidzo muhurongwa hutsva vachitaura zvekuona kuti mwana wese aenda kuchikoro inonzi pachirungu inclusive education, ongororo yakaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kuzvikoro zvizhinji vana vane urema hwakasiyana-siyana vanosanganiswa mukirasi imwe chete ivo vachida zvakasiyana-siyana. Autism inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.